Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 27 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muguta reHarare. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende mubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekufambira mberi zvakanaka mushure mokunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende mubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatsvangirai vanoti kungava kurovera hoko padehwe retsindi kupinda muhurumende mubatanidzwa kwangosara mwedzi misere nyika yatarisana nesarudzo. Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai akatanga nekuvabvunza kuti vainge vakatarisirawo here kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaizobviswa pachigaro nemauto ayo aivatsigira kwemakore akawanda.
Mauto ndovaimbomutsigira vakazonawo kuti ano mukuru uyu yasvika nguva yemutaenda muzuva tatsvira fungi kuti zvingaitika izvi.
Asi munoonawo sei mashoko akataurwawo navaMnangagwa pavakatora ivo mhiko yekuti vange vachitungamira nyika?
Aya vakatozoita mukuru uchitaura nhoroondo yaunoda kuti uteedze ndo mashoko anotaurwa iwayo ekuti ndichaita zvakati toda kuti zvakati zviiti ndoda kuti zvakati zviiti. Iri important ndechekuti ngatiregei haingotaura nemuromo chete ichateedza zvese zvavakataura tichiona kuti vari kuzviita ndo basa vatichada kupinda.
Imi sebato reMDC ndezvipi zvamuroda kuti zviitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Saka pane madhimandi atakaga atataura. One, nyaya yekuti iyo zepi yacho ine vanhu vanoshandisa muzepi vamilitary bea. Saka tinongoona sekungoti themilitary zami zepi. Toda kuona kuti masoja basa ravo kapari pamaelection basa ravo ndeoverse security establishment. Toda kuona kuti vanhu havachinzirwi here. Kumarova kuona vakabvaiotora picture chazoona kuti vavhotera pasi kuchinzirawo hereko. Toda kuona kuti madzishe emadzimambo vatorawo position yekuti toda kuti munhu wese asungunukwe kunorejista kunovhota. So ndo zvinhu zvatinenge takatarisa zvakawanda vanotozvizira kuti MDC ine position maererano nekuti election kuti igozo kuti yakasungunuka inenge yakaita.
Mati mambo otaura navo here vaMnangagwa nezvezvimwe zvamuri kuda kuti zvinge zvichigadziriswa?
Tisati asi hanokwambwe nguva tichataurira naedu kana vasingadi zvakangonaka. Ko handiti maelections ariko in 8 months vazongosangana kumaelections but zvine zvakanaka kuti vataurirana ndira kuti tinge tichifamba pamwe chete tiri nguva imwe chete.
Totarisawo pakuumba dare remakurukota vamwe vanga vachiti pada nemamiriro anga akaita zvinhu makore apfuura aya zvanga zvakakosha kuti vaMnangagwa vashandewo nevamwe vanopikisa. Imiwo sebato reMDC munoti kudii nenyaya iyoyo?
Tiri kuti zvava zvakanaka chaizvo asi nenguva yasara hazvibatsiri. Vangodii kungopedzisawo mwedzi iyo yasara zvinhu zvinake. Isi tinoda chaizvo kuti nyika yedzokedzana vanhu vasevenzi vese pamwe chete tichangodisiza tese kuparamendi asi kuti kutora vamwe tichiti inihuyai inihuyai zvinokonzera bono zvose munza.
Saka hapana hurongwa ihwohwo unyange wakada kutora vashoma vashoma sebato muri kuti aiwa regai tipinde musarudzo.
Hamungosviki wotora kana usina kutaura nevakuru vacho. Ndosvika woti unochiuya iwe uchiuya asi apa hauna kumbotaura nevakuru vacho kuti zvoda kuti vanhu vataurirane. Saka tagumirana tichifanya katika hatisina kugumirana handifungi kuti zvingava zvakanaka.
Vakawandawo vari kutaura taura vatsvangirai kuti zvakaitika munyika izvi mukati kubvutwa masimba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reMDC tirinoti rinopokana nedanho rehurumende rekutara kuti zuva rakaberekwa vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe rive zororo renyika. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti kuita kwakadai kunodzorera nyika kumashure sezvo makambani anofanirwa kunge achishanda achisimudzira upfumi hwenyika achange akavharwa pazuva iri. VaMwonzora vanoti vanoona sekunge kuita uku kunamata munhu. Vanoti sebato vakagara vakashoropodza nyaya yezuva rekuberekwa kwavaMugabe sezvo kuri kucherechedza kuchidya mari dzakawanda. Vanoti vaMugabe vane zvikoro, migwagwa nenhandare yendege zvine mazita avo nechakare zvokuti havaone zvikonzero zvokuti pave nezororo muzita ravo. MDCT nemamwe mapato anopikisa vagara vachiramba danho revechidiki veZANU-PF rekuti zuva rekuberekwa kwavaMugabe riitwe zororo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMwonzora.
Zuva re21st February movement iri raitipedzera mari mamiriyoni nemamiriyoni vana veZimbabwe vachidya nhoko dzezvironda vachinhongosvosve nemuromo asi vaMugabe nevamwe vavo vachidya mazimari akawanda. Iko zvino Mugabe abva, hatisi kuda kuti zuva iroro richitidhurira zvakare. Mugabe pachake haana kumbobvira ati zuva iri iholiday, asi vamunangagwa wabva vatoenda kumberi kwavaMugabe vakabva vaisa zuva iri seholiday. Izuva rekuti indastry haishande, mashops haavhurwe uyezve vana veZimbabwe havashande. Saka izuva rinodhurira nyika zvokuti. Saka ndicho chimwe chinhu chekutanga chatanga kushaishwa naPresident Munyowani. Kana vachida kukudza Mugabe saizvozvo, zvinozoita sei kuti vatedzera mapolicies ake? Zvinoreva kuti iona Mugabe isemusemu, asi chikurukuru ndechekuti vana veZimbabwe vabirwa zuva rekuti tigadzire upfumi hwenyika ino. Tinotokamisa nazvo izvozvo.
Sebato, mune zvamuchaita here kupikisa kwamuchaita zuva iroro?
Isu zuva iri hatiri cherechedzi nokuti izuva rakazvarwa mudzvinyiri wechisema muZimbabwe ipo. Robert Mugabe akauya zvakanaka achibva kuhondo nevamwe, asi akazoita agara akauraya upfumi hwenyika kune vanhu vazhinji vakaroa munyika muno pamusana pake.
Saka nzira dzamungakurudzira nadzo vaMwonzora sebato kuti vaMugabe vanga vachicherechedzwa nadzo ndedzipi?
Vanocherechedzwa mabhuku ehistory kuti kwangukuina Mugabe, kwete kuti vana veZimbabwe musaenda kubasa. Nyange uchida Mugabe kunyange usimaudi usaenda kubasa nekuti izuva rakasvarwa Mugabe. Rinotipei zuva iro? Sei tisetangi akatitorera 37 years zvekuti tigadzire upfumi hwedu. Taakuda kuwaka upfumi hwedu, hatisi kuda kudisturbwa nazvo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti Zimbabwe ine mukana wakakura wekufambira mberi zvakanaka mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto nekuratidzira kwakasimba kwevanhu. VaThomas vati havo mabvisirwo akaitwa vaMugabe pachigaro handiwo avanga vakatarisira.
Clearly no one saw it coming except perhaps the military and the incoming president. That said, it's time to move forward and see how we can support a truly independent democratic.
Kuti vaMugabe vaizobviswa nemauto hapana munhu anga akazvitarisira kunze kweiwo mauto acho pada naivo vaMunangagwa. Asi kunyangwe zvakadaro hazvo, iko zvino yave nguva yekuti tiringe mberi tichitarisirawo Zimbabwe yakasununguka ine upfumi hwakanaka.
panyaya zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende vaThomas vati izvi zviri kumatare eSenate neCongress muAmerica kuti aone kuti zvirango izvi zvabviswa here.
Well, as you know, ZADARA is an act of Congress approved by the President of the United States. For any movement on that, the President and Congress would have to act. Now, that said, the United States' decision is always based on activity that's positive, that points in a new direction. That is why in the last year we have removed individuals and entities from the sanctions list who really had changed their performance. That is always open.
Zvirango izvi zvakadzikwa pasi pemutemo weZADARA uye kuti zvibviswe zvinenge zviri kumutungamiri wenyika yeAmerica nematare maviri eCongress neSenate. Asi America yakazvipira kuti inge ichidyidzana neZimbabwe nekubvisa zvirango izvi ndokunge yaonawo paine zvimwe zvinhu zviri kuvandudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe. Ndosaka makaona tichibvisawo vamwe vanhu nemamwe makambani.
Asi ambassador Thomas vati America yakazvipira kushanda nehurumende yeZimbabwe kuunza budiriro munyaya dzezvoupfumi. Mukuratidza kuti America iri kuda kushanda neZimbabwe, imwe nhengo yedare reCongress vaDaryl Issa vainge vari muZimbabwe kubva nemusi wechishanu kusvika nhasi vakaita hurukure nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nevamwe vari mumasangano akazvimirira oga. Mapurisa nemauto anoti zvinhu zvagadzikana munyika zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa, uye mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutauriri weDefence Forces Colonel Overson Mugwisi pamwe nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare. Mapurisa ainge ambobuda mumigwagwa svondorapfuura apo mauto aiita chirongwa cheOperation Restore Legacy chekusunga vanhu vanonzi vaifurira vaimbo wemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugwisi naMai Charamba vati kugadzwa kwavaMnangagwa nechishanu chapfuura kwakaita kuti zvinhu zvigadzikane munyika, uye ivo vanotevedza zvakataurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanira kuva nerunyararo vanhu vachitevedza mutemo. Amai Charamba vati mapurisa achatanga kuita basa ravo zvekare uye achange ave kushanda nemasoja zvikuru sei muHarare.
Tinoda kukutaurirai ruzhinji rweZimbabwe kuti isu veZimbabwe Republic Police taita take over kubva kumauto edu eZimbabwe. Nguva ino makuona mapurisa nemasoja vachishanda pamwe chete, mumwari apa mumwari apa. Tagara tiri vana vemunhu mumwe chete, ende zvetinoramba tiri mwana vana vemunhu mumwe chete.
Amai Charamba navaMugwisi vati vave kutowana mashoko kuti pane vamwe vanhu vave kutora zvinhu zvevanhu zvakaita sedzimba neminda, uye izvi zviri kunze kwemutemo. Vati mapurisa nemauto achasunga vese vari kuita izvi. VaMugwisi vati vachaedza pese pavanogona napo kuona kuti mutemo watevedzerwa.
Mutemo wenyika ngautedzwe. Mapurisa ndedu tinovada. Hatikwanisi kusava nawo. Ngatibatanei, ngatiteerere mutemo ndokuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.
Amai Charamba vakurudzira veruzhinji kuti varamikedze mapurisa nemauto apo vanenge achiita basa ravo.
Saka tinokurudzira kuti murege mapurisa enyu neveZimbabwe Defense Forces vachiita mapatrol. Muchavaona izvozvi vakatotanga kushanda pamwe chete vachiita majoint patrols.
Pasi peOperation Restore Legacy, mauto ndiwo ainge ave kuita basa remapurisa, uye izvi zvakafarirwa zvakanyanya neveruzhinji avo vanoti uori hwakanyanya kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto muMyanmar ati audza Pope Francis kuti hapana rusarura rwezvitendero munyika yake. Umo mirizhonga yakanangana nemamoslemu everudzi rweRohingya iri kunzi neAmerica yakafanana nekuchenesa nyika kuburikidza nekuparadza rudzi urwu. Prince Harry vekuBritain vakapanana zviri pamutemo zvitsidzo zverudo nemusikana wavo anove chizvarwa chekuAmerica, Meghan Markle. Baba vaPrince Harry, Prince Charles, vazivisa nezvechiitiko ichi nhasi mugwaro kuvatori venhau. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dzinotarisira kuti utungamiri hutsva hwavaEmerson Mnangagwa hukurumidze kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisanwa nawo munyaya dzeutano. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Uri musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vati hurumende yava mugabe yange isisina hanya nenyaya dzeutano munyika. VaMastara vanoti shuviro yavo kuti vaMnangagwa vashandure mamiriro ezvinhu munyaya dzeutano kuburikidza nekugadzirisa zvipatara nekuzviwanisa mishina inodiwa pamwe nekuvaka zvimwe zvipatara.
Tinoona nyaya yeinfrastructure zvipatara zvedu zvazvakangosiyiwa zviri muna 1980 ndozvazvichiri nanhasi, hazvisina mishina yemazuva ano. Senekudaro abwe maoperation akuitwa kune dzimwe nyika hatisi kuona achiitwa muZimbabwe. Saka tinovimba kuti pachaitwawo investment mukuvaka zvimwe zvipatara nemukuwedzera zvekushandisa mune zvipatara zviriko zvacho.
VaMastara vakurudzirwawo kuti hurumende yavaMnangagwa itarise mari dzemuhoro kuvanhu vezveutano kuitira kuti vasabuda munyika.
Saka tinotarisira kuti president vatsva vachaidza kugadzisa nyaya yemasalari emahealth workers ese, madokta, manesi nevamwe vese vanoshanda muzvipatara.
Mumwe chiremba anorwira kodzero dzeutano, Dr. Fortune Nyamande, vati sezvo nyika yakamirira bhajeti regore rinouya, vachange vakatarisawo kuti hurumende yavaMnangagwa ichaisa mari kubazi rezveutano.
Kuda kuti hurumende itiratidze itiratidze kuti yasiyana neyanga iripo nemaallocatoro yainoita mari kudano rezveutano.
VaNyamande vanotiwo kuti hurumende yavaMnangagwa iratidze kuti ine hanya neveruzhinji, inofanirawo kuona kuti mishonga nemapirisi ari kushayikwa kuzvipatara zvawanikwa.
Mukatarisa nyaya dzemushonga kuzvipatara, mishonga yedu yakawanda yatinoti maessential medicines kana yatinoti maemergency drugs yakawanda yacho yanga iri kusupplywa nedonor community kana kuti nemadevelopment partners. So I think ikoko munobvumirana neni kuti muzvipatara zvakawanda muZimbabwe hamuna mishonga iri basic inosanganisira maantibiotic, mapainkiller, angave mafluids atinoshandisa pamadrip chaiwo. Mishonga yese iyoyo yanga isiri kuwanika. Saka kunoda kuti hurumende igare pasi nechimbi chimbi ikurumidze yaita come up neplan yekuti tingaisesei mishonga yakawanda kuzvipatara.
Pasi pehurumende yavaMugabe, zvipatara zvizhinji zvangasina mishonga nemapiritsi kunyange kunyaradza marwadzo kana mishina yechimanje-manje yekutarisa zvirwere. Kunyange hazvo Zimbabwe iri yedzimwe nyika dzakaita chibvumirano kuAbuja chekuti pabhajeti renyika zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti zviende kuutano, Zimbabwe haisati yambosadzikisa chiga ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri muboka revechidiki muzano PF vakudzana yechipanga vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamiri ava vamiko pamberi pevatongi vakasiyana vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vatongi vanopiwa zvikumbiro zvavaviri ava. Basi vaviri ava havana kuchengetedzeka kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti vakagubukirwa neveruzhinji. Mutongi anzwa chikumbiro chavaChombo, vaElisha Dzingano, hati vachombo vanogona kutiza munyika zvachiti miganhu yenyika ina kuchengetedzeka zvakasimba zvinozoita kuti vatadze kumirira kutongwa kwemhosva dzavari kupomerwa mwerutivi mutongi hasi kuchikumbiro chavachipanga amai Josephine Sande vati vachipanga vanogona kuitwa kanyama kanyama neveruzhinji avo vanhu vakavatukirira pavakabuda mudare nemugovera nyange hazvo vatongi vaviri ava varikuungana navalavhwa madhuku vanovegweta kumirira vachombo navachipanga kuti munhu ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvisinei nemhosva yakatarisana nayo vatongi ava vati zvinogona kukonzera kutagadzikana munyika kana vachombo navachipanga vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso madhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare pamusoro vachombo vari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pamwe nekuita uori mukutengeswa kwemasitendi pavaive gurukota rezvematunhu kune kutora mari kubhanga guru nenyika nereserve bank of Zimbabwe vakairovera pamupinyi nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yekumashoko emanyepo uye anokanganisa chimiriro chemauto emunyika zvichitaura mashoko avakataura pamuzinda wezanu pf vachitoropodza mukuru wemauto munyika vaconstantino chiwenga avo vakati masoja aizopindira kugadzirisa zvainge zvanetsa munyika masoja akazopindira zvakakonzerawo kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe hasi yechigaro vakadzivirwa nevaimbova mutevedzeri wavo vaemarson munangagwa avo vakagadzwa semutungamiriri mutsva wenyika nechishanu svondo rapera ndakamirira studio 7 muharare ini thomas chiri pasi
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vari kukurudzirwa neveruzhinji kuti vasiye zvematongerwo enyika vangomirira kuita basa semudzimai wemutungamiri wenyika kuti vasazokwesherane nevamwe mubato rinotonga sezvakaitika kuna amai Grace Mugabe. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kutaura mashoko anokurudzira amai Mnangagwa kuti vasazofarise vachirarama upenyu hwepamusoro nemari yenyika vanhu vachinongasosve nemuromo sezvaita amai Mugabe avo vakazodonedza murume wavo pabasa guru munyika. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavafira zvovo vakurudzira amai Mnangagwa kuti vabude zvachose mune zvematongerwo enyika vachitanga nekusiya kuva nhengo yeparamende kuchirumhanzi Zimbabwe.
Chikuru ndechekuti mai Mnangagwa ngavabude mune zvepolitics. Tinoziva kuti currently vanga vari member of parliament yechirumhanzi Zimbabwe. Zviri nani ndozvokuti vabude mupolitics vagare kumba vachiadvisa president vasingakwesherani nevamwe vanenge vari mupolitics. Tinoona kuti Grace akatadza kureader politics plus zveanga ari mumbishi mupolitics asinganyatsoziva akafunga sokuti murume wake zvaari president naiye wato wa president. Saka zvikuru ndezvongoti madzimai kana inga vanga vawana baba kana mudzimai ari president ndekuti umwe wacho ngaasuduruke mupolitics azoadvisawo achibva kune imwe angle nokuti kana agara apinda mupolitics kana akakwesherana navamwe vanhu zvinoafekta uno murume wake sezvakangoita Grace kuti tinoona kuti ndeye akapa kuti Mugabe aende Mugabe anga ane mukadzi ati kurei asiri mupolitics ungadani achingove president nazvo.
Vazivanai muzorodzi mugari womasvingo vanowirana nemashoko aya uye vanoti amai Mnangagwa vanofanira kungwarira makuhwa kubva kuvatsigiri vemurume wavo.
Chatinoda kuvakurudzira ndechekuti vazhinji vachauya vachida kuwana mafavors kubva kuna Mnangagwa asi vachisevenzesa ivo. Isu tinoti ivo ngavamire kusangana neuye nokutaura nevanhu vane uhire hire vanovaka matendere avo nemanhenga edzimwe shiri. Tinobvuma isu kuti ivo pachavo semudzimai wanhasi vachange vachimhanya mhanya nenyaya dzakasiyana-siyana dzakafanana nemachild marriages dzakafanana nekuchengeta nherera dzakafanana nokunzwisisa zvimwe zvichemo zvevamwe vavo madzimai anowanikwa mumatunhu akasiyana-siyana.
Vamwe vanoti amai Mnangagwa vanofanira kuzongwarira kuzovarayirwa nesimba nemari vozodararama yepamusoro. Vatevedzerai muswe vanoti havatarisiri kuti amai Mnangagwa vachatora ruoko rwamai Mugabe avo vaitenga maring emamiriyoni nembatya dzinodhura.
Maonero atiri kuita iko zvino vachipinda havo yava first lady vavo yava mapfekero avo anga achakanaka asi aya kupfeka mbatya dzinoshamisira kana chii asi tombovapawo chinguva vakanakigwa nemari vakazotanga kuabhusa mari dzenyika vachipfeka malebho akaita sana Gucci aingopfekwa nana Grace aya, vana vavo vakazoonekwa futi vakumwa madoro anodhura vachidla mari zvisina kana nemwero wose, haa, vanogona kukanganisa reputation nemurume wavo.
Veruzhinji vanoti amai Mnangagwa vanofanira kudzikama uye voita hunhu hwakanaka semudzimai mukuru wenyika anobatanidza vanhu, kwete kuzoita pamuromo uye kuita hunhu hunosvorisa sehwa amai Mugabe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaPhilip Chiyangwa varamba mashoko ari kufamba ekuti vakasungwa vachida kubuda munyika nemari. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaChiyangwa varamba mashoko ari kufamba kuti vakasungwa nemugovera vada kubuda munyika nemari yakawanda zvisiri pamutemo. VaChiyangwa vanoti panguva iri kutaurwa iyi vaive vari kuSouth Africa kumutambo wenhabvu weCAF Confederation Cup pakati peSuperSport yekuSouth Africa neTP Mazembe yekuDRC. VaChiyangwa vaudza Studio 7 kuti mashoko aya manyepo, vachiti ivo havatye mapurisa sezvo zvese zvavanoita kusanganisira upfumi hwavo vakazviwana pamutemo. Mashoko ari kufamba anoti VaChiyangwa namzvina bhizimisi vachamuchiwanza vakasungwa nemugovera vachida kubuda kuenda kuSouth Africa. Asi VaChiyangwa vanoti izvi hazvina kuitika, vachiti ivo vari munyika iko zvino mushure mekudzoka kubva kumutambo kuSouth Africa. Kumutambo uyu VaChiyangwa vanoti vaive muenzi wewe Confederation of African Football, iyo yakavakoka semutungamiri wekosafa. Nezuro takaedza kubata VaChiyangwa parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe nezvenyaya iyi, asi vaive vasingabatike. Pamusoro pekuve mukuru wekosafa, VaChiyangwa ndivo zvekare mutungamiri wesangano reZimbabwe Football Association rinotungamira nhabvu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika pamwe nemashoko ekuti mauto achange achishanda nemapurisa mukuchengetedza mutemo munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa ravo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo harina urongwa hwekupinda muhurumende yemubatanidzwa kana mudare remakurukota remutungamiri mutsva vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Tungamiri Nkomo.